Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, November the 15th, 2022. I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are reflecting on the military coup that toppled then-President Robert Mugabe and his government 5 years ago, ending 37 years of his uninterrupted rule. On this day of November 15, in the year 2017, the country was on edge after the military took control of state media, with these generals appearing on television announcing they had dissolved Mugabe's government, accusing it of corruption and failing to fix the economy. The military alleged that Mr. Mugabe was surrounded by corrupt government officials who were the army's main target. The televised announcement was made by then General Major General Sibusiso Moyo, who told the nation that Mr. Mugabe and his family were safe, and insisted the intervention was not a military coup. A few days later, Mr. Mugabe would be forced to resign under pressure from both the army and parliament, which had begun impeachment proceedings. Fast forward, his former deputy, Emmerson Mnangagwa, who had skipped the country to South Africa days earlier after being fired on accusations of trying to remove Mr. Mugabe by force, returned and took over as president. Mr. Mnangagwa promised reforms and respect for human rights, but 5 years later, critics say he has become a worse tyrant than his predecessor. The opposition CCC, or Citizens Coalition for Change, especially, says the arrests of its members prove that Mr. Mnangagwa is continuing a legacy of repression that it says he inherited from Mr. Mugabe. Lichona njani sapulwe Zimbabwe, siyahlangana kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Namhlanje sixoxa ngodaba lokugenqulwa kombuso kamoyi uMnumzana Robert Mugabe libutho kuminyaka emihlanu edluleyo. Ngosuku lwanamhlanje mhlaka 15 kuLwezi 2017, ibutho lahluthunela uMgabe intambo zombuso lisithi uhulumende wakhe wayesehluleka ukulungisisa umnotho, kanti laye uMgabe wayesekonjolozelwe ngabantu abakhohlakeleyo ababehuquluza imali kahulumende. UMgabe wagcina esetshiya isikhundla ayesiphethe okweminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 years. Kwasokungena ke uMnumzana Emmerson Mnangagwa, yena owathembisa ukuhlonipha amalungelo oluntu kanye lokusungula imisebenzi. Kambe usekufezile na lokho? Kwaziwa ivatereri be Studio 7 na nasi mochirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kutarisa nyaya ekupiti gurwa kwe hurumende ye mchakavu wa Robert Gabriel Mugabe ne mauto makore mashanu afura. Musi wa nasi 15 mbuzi muna 2017, mumwe weva imbu wakuru wakuru ve mauto Major General Sibusiso Moyo vaka zivisa nyika kuti vakanga vapaza urumende yava Mugabe nekuti yakanga yataza kugadzirisa ufumi wenyika, uyezve vakati vaMugabe vakanga vakomberedzwa nevanhu vanoita zveuori. Vachitora matomu mushure mekubviswa kwavaMugabe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa vanhu mabasa uye kuchengetedza kodzero dzavo. Asi vakawanda nhasi vari kuchema-chema nerekuti vaMnangagwa vari kutonga neutsinye kudarika vaMugabe, izvo zvinorambwa nevebato rinotonga reZANU-PF. And we begin our show tonight with a flashback of that announcement by Major General Sibusiso Moyo, who is now late, on November 15, 2017. That would change the country's trajectory for better or worse.
Firstly, we wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy. To the generality of the people of Zimbabwe, we urge you to remain calm and limit unnecessary movement. However, we encourage those who are employed and those with essential business in the city to continue their normal activities as usual. To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict.
The now late Major General Sibusiso Moyo there announcing in 2017 that the military had intervened to remove corrupt elements in President Robert Mugabe's government. That was exactly 5 years ago today. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi ukubotshwa kwamalunga alo afana lo mnumzana Job Sikala labanye abalichumi lanhlanu abakhululwe lamhlanje kuveza sobala ukuthi uMnangagwa ungumbusi omubi. But re-CCC rikuchema-chema nekuthi kusungwa kwenhengo zaro zinosanganisira vaJob Sikala nevamwe gumi nevashanu vekunyatsime vaburiswa muusungwa nhasi kunoratidza pachena kuti kushata rather kweutungamiri kana kuti kwehurumende yavaMnangagwa. Tinzwei kubva kune vakafanobata chigaro chemutauriri webato re-CCC Muzvare Fadzai Mahere vachitaura nestudio 7 nhasi.
Kune vanhu 14 vekunyatsime vanguva sungwa nenyaya dzekunyatsime vanzii nhasi nehigh court vapiwe bail. Isu se-CCC tinotsimbidzira kuti constitutional taura kuti munhu wese ngaagara angopiwa bail. Hachifaniri kuitika kuti munhu anogara mazuva mazana mujeri asati atongwa asingapiwe bail. Saka nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndo zvaifanira kugara zvaitwa kudhara. Saka haisi nyaya yekuti tingapembere zvakanyanya, uye tine dambudziko zvakare kuti Job Sikala vachiri mujeri, Felix Biri achiri mujeri, vese ngavasunungurwe. Asi kana munhu asungwa nyangwe achinzi ndiwe CCC ngaangopiwa bail pakutanga, zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri veCCC.
Takatarisawo zvakare nyaya yekuti vecommonwealth varimo muno muZimbabwe pari zvino CCC mashedzwawo here kuti muzosangana navo.
Saka kana iri nyaya yecommonwealth muchaudzwa munguva iri kuteera kuti tichazvivamisa sei, tichaissue a statement and I think media yese ichakopa kuti inzwe kuti
that was CCC spokesperson Fadzai Mahere speaking to Studio 7 from Harare. To help us look in the rearview mirror and dissect this issue, we are joined now by opposition CCC member Godfrey Kurawone and Archford Guvuriro of the ruling ZANU-PF. Good evening, gentlemen, and welcome to you both. Let me start with you, Mr. Krawone. 5 years after the removal of Mr. Mugabe from office, are we better off or worse?
Thank you very much, Commander Tungameli. But let me start by saying, takapemberera mashavi chiti mudzimu. The government of Emmerson Mnangagwa that we thought would bring change in Zimbabwe after the military takeover in 2017 has proved to us that it is worse than Mugabe himself. They proved to us that it is worse than the Smith himself. They proved to us that they are worse than the apartheid period in South Africa. We have never seen people shot with live ammunition in the streets while demonstrating, like what we saw in August 2018, like what we saw in January 2019. That's something we have never seen even during Mugabe's period. That on its own proves that Mnangagwa is more evil than Robert Mugabe. When Mugabe was the president, a loaf of bread was going for $1. And if you look at it right now, you find out that it is now more than about 200-300 times. It shows that we are moving from west to west. Takafunga sokuti tajamba, tajamba wet. This is the tragedy that we are in as Zimbabweans. If you look at the human rights violations right now, you will find out that Patame ya Mugabe, we knew the time was 2 days, 3 days, we are released. 2 days, 3 days, we are released. But I don't share much with Mugabe. But now you realize that you will be arrested by Mnangagwa and spend 7 years in jail. Like what happened to those guys who were arrested during the 2019 January demonstrations. They went to court and convicted for 7 years. Something that we never saw during Robert Mugabe era. Now, we are talking of people being arrested willy-nilly. I was by myself. I spent about almost 2 months in jail for doing nothing. I'll go to Hopo Chingono, I'll go to Ngarivume, I'll go to Johara Mamombe, Sila Chimbini, and Samarova. Now with Joe Busikala, Honorable Stole, and the Yatime Skistin. If you really look into what exactly they did, Shio Garzamunu, Mujere for 3 months, 4 months, Magomoro Razirishi, he spent about 8 months in jail. That shows Kuti Emmerson Mnangagwa is ruthless and more evil. And Robert Mugabe.
Mm-hmm.
When they said we were targeting criminals surrounding the president, I thought we would see some arrests. But it's very, very, very unfortunate that those who are corrupt right now, those who are corrupt.
Thank you, Jay.
You end up not knowing who then is more corrupt than the other. But these ones, trust me, believe you me, these ones whom we have right now, they are more corrupt than those who are in the government.
Thank you, Mr. Krawone. Please hold your horses. Let's bring in Mr. Ashford Guburiro, a member of the ruling ZANU-PF party. Vaguriro muriku nzwame gavaruta orapa vakura uone. Hanzi Zimbabwe yakapembera ngozi. Chifunga oti mzimu. Hanzi in his own ways. Hanzi Mr. Mnangagwa is more evil than Robert Mugabe. What say you?
Yeah, I'm going to go to the problem.
Okay, I'm sorry about that, but ndimbo ndikutaurei pachidimbo hanzi navakurauone Ve Triple C azi hurumende ya Mnangagwa yakashata kudarika yava Mugabe. Anzi Mnangagwa is more evil than Robert Mugabe. Anzi Zimbabwe yakapembera ngozi ichifunga kuti mudzimu. Vari kuti vaMnangagwa vari kusunga vanhu zvisina tsarukano. Vana Job Scaler vari kurohwa, vari kusungwa, vari kushungurudzwa. Uyezve mauto akungouraya vanhu zvisina kumboitika under Mugabe according to vakurauri.
Vagumunhu weopposition. Alo murundi zvere.
Otakukunzwa endera henyu mberi.
Ndirikuti isusu sevatongi sebato rinotonga ndinogamuchira ini ndakazvimirira mashoko ataurwa navakurauoni sevanhu veopozisheni vagara vanongoopoza chinhu chese chese hapana pavangati hurumende yava Mnangagwa iri kugona but vanhu vese vari kuzviona chero pasi rose nyika dzose dziri pasi rose dziri kuzoona kuti hurumende yava Mnangagwa iri kugona. Munhu angati akapara mhosva nekuti ari kubato reopozisheni onzi asungwe. Tikatarisa nhau yavari kutarisa yana Job Scaler. Vana Job Scaler anotori macriminals vanhu ivavavo vakangofanana nachidhumona namasendeke asi mapolitical prisoners vanhu ivavo vakanatso kupara mhosva vakauraya vanhu vakapisa dzimba dzevanhu vakavandalisa propeti yevanhu. Zvinova izvo zvinorambwa nemutemo wenyika wakaitwa neruzhinji. Saka hatingati hurumende yava Mnangagwa iri kudzvanyirira vanhu. Hurumende yava Mnangagwa inotori bhizi kugadzira ikonomi nokuona kuti vanhu vawana pfundiso mukurarama kwavo. Haina kana munhu vairi kudzvanyirira. Ukatarisa zviri kutaura vakurawo nekuti vanoti masoja ari kuuraya vanhu. Kuti uvabvunze ipapa kuti ngavatipewo mazita evanhu vavanoti ava ndo vakaurawa nemusoja nyingi pakati pakati havana asi chavanogona kungovukura chete vari pano ipo pano panhepo ndopavanenge vachingovukura vanhu. Saka ndinoti zvose zvavataura kuti masoja ari kuuraya vanhu hurumende yavamunangagwa iri kudzvanyira vanhu ndinoti avo manyepo asi kuti apara mhosva uri kungosungwa nemhosva yake iyo vakuvaone vakadi kusungwa sezvo vari kuopozisheni. Vanesonshamisa vanodi kusungwa sendaibiti anodi kusungwa wai Job Scaler ugari yakasungwa nemhaka yekuti ndiye akapara mhosva.
Vakurauone vakambosungwa vachiri kanzura wekumasvingo vakagara almost 2 months mujere but I'm sure vachazvitaurira vega. And panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu apa vaguburiro the Triple C vari kuti looking at the just ended my by-elections ekuinsiza nekumatovo vakarohwa vanhu including members of parliament and hanzi vakarohwa nevanhu veZANU PF asi kusvika iye zvino izvo hapana munhu ati asungwa uyezve pane nhengo yeZANU PF yakambobura pamasocial media ichiti vachamisa vanofanirwa kuurawa isati yasungwa. Tingati pane kuchengetedzwa kwemutemo here ipa
tiyava kuenda pamuri kutaura ndichanga kupindura mubvunzo wenyu wamandipa. Kodzero dzevanhu hadzitarisirwe kuvanhu veTriple C kana kuti veMDPP kana kuti veZANU PF. Kodzero dzinotarisirwa kumusitizeni wese wemuzimbabwe. Nhau dzamuri kutaura izvo mapurisa haangoende kunosunga munhu kana pasina zvaripotiwa. Tinototarisira kuti ivo vanhu veTriple C kana pakava nemunhu wakanganisa ngavangonoripota kuti ndinge akanganisa. Ipapo vakavabvunza kuti vari kuti vakarohwa vakarohwa vanhu ndivanaani evidence yachona iripo here kana kuti vanhu vari kungotaura nhau dzavanenge vangosangana nadzo vari kumagwawa kwavari kuti takungofunga kuti eko zvino kuri kuya vecommon wealth kuti kuri kuya vakati ngatingonyepai nhema dzakati kana makaona mamwe mapicha aitotendera kuchatona kuti munhu akabidza tomato sauce onzi arohwa. Munhu kana arohwa unoenda kuchipatara anoenda kupolisi onopiwa tsamba yekuenda kuchipatara onoongororwa nadokta vanhu vaiva vanhu vosungwa Zanu PF haina munhu wainoti kana apara mhosho asi uyezvo zvinotori nemaministers akatombotosungwa achitsungirwa nyaya dzecorruption. Saa haingazochengetedze munhu asina basa ari pagiraundi apa kana kuti aita se kana iwo machefu achona achitsungwa. Saka ndinoti hapo anenge achingotaurwa nevanhu veTPC vachizama kuda kusvibisa hurumende yavamunangaga yakaisvonaka zvakanaka isina mhirizhonga. Vatinoziva vane mbiri yekuita mhirizhonga ndivo veTPC. Mukatarisa pamasaiti edu epasocial media vanotitiretena every day but hapana paunoona munhu wezanupf achingotiretena munhu.
Thank you Deva Guburiro. And I must point out that the issue of violence yeku Matobo and Sisa is not fake news. People were beaten up. Vana Jasmine Tofa, Jasmine Tofa lilunga le parliament njalo ngwe TPC sikhuluma nje lokhe esebuhlungwini wephuka izandla. Ngitshela abodokotela bakhipha i-report eveza ukuthi walimala kakhulu. Then i-issue yokubulawa kwamabuko abantu ngamabutho, we will remember what happened after the last election. But gentlemen, please do stay on the line, both of you. Godfrey Kurawone of the TPC party as well as Ashford Guburiro. Let's take a short break. We'll be right back.
Research is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and tonight we are reflecting on the military coup that toppled President Robert Mugabe exactly 5 years ago today. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. As we continue with our conversation, let me hear from you, Mr. Kurawone. The opposition supported the removal of Mr. Mugabe in the hope that there was going to be inter-party talks to map a way forward. After successively removing Mr. Mugabe with support from the opposition, civil society and several other stakeholders, do you regret taking part in this in the removal of Mr. Mugabe?
Firstly, Mkomanto Gamili, it was every Zimbabwean wish to see Mugabe gone because of what he did in the previous years. We talk of Kugurahundi, we talk of 2002 election, we talk of 2008 runoff election of June. Every Zimbabwean wanted to see Mugabe gone. So this is the reason why you saw all the Zimbabweans, they supported the move to remove Robert Mugabe. We don't regret that as Zimbabweans because Mugabe tormented us as the citizens. But however, I want to correct the notion that we participated on the anticipation that the Frans Pindam government of national unity or NPF. As a big no, no one had those intentions. No one was looking forward to that. All we did as Zimbabweans was to fight to remove Robert Mugabe so that we can see new leadership and new system and a new way of doing things when it comes to governance. That's all we fought for. So we never wanted to be part of ZANU-PF, ZANU-PF-led government. We never wanted to be part of government without being elected by people. We've always been clear that our entrance into government will be through election by the people of Zimbabwe, which I know is going to happen in 2023. But however, Mkomani Tungamili, I want to respond to some of the issues raised by Mkoma Ongo ZANU-PF.
Briefly, Mr. Kurawon, because we are running out of time.
Yes, briefly. I don't know if he's a Zimbabwean. Was every Zimbabwean knows that people were shot by soldiers in the streets in Zimbabwe. And yet he's here claiming that he don't know about that. Everyone knows that I was arrested and spent 2 months in prison. And he is coming here to say, Guti, you were never arrested. Why am I not being arrested? It's because he don't know. Maybe he's not in touch with what is happening in the, on the ground in Zimbabwe. People are suffering, my brother. People are suffering.
Thank you, Deva Kurawon. I'll come back to you, Regain Botora Mtereri. We have a caller on the line, Silom Lalele. Good evening, caller. Mtereri, it's no gamshira emushiro ngwa, siya wamukela kuhlelo, mlaleli. I think we have a bad connection there. I wonder if he can hear us. But Regaindi zokere kunava Guburiro. Mr. Guburiro, we have 2 minutes remaining on the clock. Pachidimbu, are you happy with the direction that the country is headed?
Yeah, you know, I think that in the Takatan Sira, 2020, and what you vote here or food. That is Zakawanda, Zavakaita,
Panya, Pandu kudakunzwisisa vakavimbisa mabasa acho ari kushomeka ari kushota vana vana mabasa ikonomi iri kuondomoka muri kugutsikana here
ndo pandiri kuda kutaura zvinhu zvavari kuita mukatarisa maprojekt agwa kuvakwa kukaita paramende tsva kwakakireitwa mabasa kuna vanhu vakapinda mabasa ikoko kuenda kunogadzirwa kwakaita gwaisangani dhemu ne 250 kilometer pipe water from Gwai to Blawaisa yesanganiyo kireta kwakaita mabasa ikoko kugadzirwa kuri kuita Bite Bridge border post kireta kwakaita mabasa nezvinhu zvinogadzira economy vamunanga gwaita zvinhu zvakawanda zvisingaiti kuenda kuwange kune inoipa expansion iri kuitika ikoko.
Thank you Deva Guburiro. Time is no longer our best ally. Vakura won 30 seconds. It is very strong. Strictly 30 seconds.
I just want to tell my brother, know that Amunangagbaka promised 1.2 million jobs. Amunangagbaka promised about Tunikaisha, Chikane Magetsi, but no city in electricity today. Amunangagbaka invited that there will be free education by April 2020. And still people with fees are hiking. Amunangagwa vakapromisa kuti mashava mine.
Thank you. Unfortunately, thank you, Akurawone. Tapirirwa nenguva isikasi sambile. That brings us to the end of our show. Thanks to our guests, Mr. Akurawone Godfrey of the Triple C, as well as Mr. Ashford Guburiro of ZANU-PF. Thanks also to our viewers and listeners. I am Tungamili Nkomo. Kunai Zimbabwe.